maita nywa ziniga. Izvi zvatiri kuona zvaitwa neEuropean Union zvekuti yakumbomira kupa mari Zimbabwe Electoral Commission zvinotoratidza pachena kuti pasi rese harina kumbofara nemaitirwo akaitwa sarudzo muno muZimbabwe kubva kune SADC, kubva kuEuropean Union, vana COMESA, vana African Union nana Commonwealth vese vakaburitsa mashoko ekuti ekutsoropodza kuti sarudzo dzanga dzisina kuitwa yatingati free, fair and credible.
Ko ivo veZimbabwe Electoral Commission veZekava vanenge vasina homwe here yavo inonzi ihomwe yeZeki yekufambisa basa resarudzo idzodzi munyika.
Saka danho razotorwa neEuropean Union rino ratorakidzwa chimwe zvechinhu chekuti Zeki pachayo yanga ichitoriritirwa nenyika dzekunze. Munonzwa hurumende yedu ichingopopota zuva nezuva kuti vematongerwo enyika vanopikisa, vemapato anopikisa, vanoshanda nehurumende dzekunze, vanopuhwa mari nehurumende dzekunze, vachishandiswa nehurumende dzekunze. Asi chokwadi ndechekuti iyo Zeki yacho nehurumende yemuno muZimbabwe inotorarama nemari dzekunze kwenyika.
Saka ivo veUNDP ava vanosungirwa here nezvimwe zvingavepo kuti vape mari yekufambisa sarudzo kuZimbabwe kana kutiwo kungobatsirawo zvavo kwavanenge vachingoita?
UNDP gore negore inotobatsira ZEC nemari yekubatsira zvirongwa zvayo, zvingave zvekudzidzisa vanhu, zvingave zvekuita sarudzo idzodzo. Mari iyoyo inobva kuUnited Nations Development Program. United Nations pachayo inenge ichiwana mari idzodzo kunyika dzakasiyana siyana dzinova nhengo dzeUnited Nations vanosanganisira vala European Union. Zvino danho iri ratorwa neEuropean Union rinotorakidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakuti hurumende yemuno muZimbabwe haisi kutombopa Zeki mari yakakwana inokwana kuti iite sarudzo.
Saka Zimbabwe inochizodini nemamiriro azvinenge zvaita kana pasina mari dzavanopiwa kudai?
Zvino nekumiswa kwaitwa mari neEuropean Union kwakutoreva kuti zvatoomera Zimbabwe. Hakuna kumwe kwaichaona mari. Hurumende yeZimbabwe yaitemba neEuropean Union vanoswera vachitsoropodza zuva nezuva siku nesikati kuti vakatitemera zvirango zveupfumi. Asi varivo vari kutopa Zeki mari yekuti ishande. Asi toona kuti Zeki yacho nehurumende yeZimbabwe vari kuita sarudzo mbodza muno muZimbabwe. Saka zvakutoda kuti Zeki ngaichigadzirisa mba mayo, hurumende yeZimbabwe ngaichigadzirisa mba mayo kana ichiri kuda kuti zvosarudzo dzemuno dzirambe dzichiwana rubatsiro. Maita.